se ta ka inda mala ya kandena kuti ke collective site chakaimbo zvino ndeche kuti leader wa MDCT ndiye president we alliance ende ndo zvakangura pazviripo saka ini ndaitaura nevamwe vangu avo aiwa makomana chiregai kupamba muchirota ngatichiitai rebrand saka vamwe vanongora mupakamira ipo
saka zvava kureva here kuti vabasikiti vave kushanda neMDCT yavamonzora
aiwa jonga handina kuti tava kushanda neMDCT ndati MDCT ndiyo inongotungamirira MDC alliance saka president weMDCT ndiye president weMDC alliance ndozvaindovachamisa zvatanga asi nhasi nekuti tazochinja izvo ini ndati aiwa handitadi kuva nhengo yamonzora nekuti monzora ndiye president weMDC alliance iko zvino tisa hagoni kuita president weMDC alliance atiri president weMDCT political agreement yatakasainira rashorabva izvozvo hazvisiri korekt takachamisa vaifanira vakabranda tatakati ngatichiitai rebrand alliance ichimira yoga MDC zvayava nada kupena monzora saka vamwe vangu vakaramba vachiramba kuti titinongova MDC alliance saka ndikaona kuti zvope izvo handidi kudzijoina kuramba ndiri mukosta vanhu vakuru vati vaita sesu ndingarota kuti alliance yabva kuMDCT hazvisiri korekt saka ndikati rega ndichibva zvangu kualliance yacho ndochigara zvangu kumunda ndichirima handisiri kusapota Douglas Monzora ndakubhenda Douglas Monzora that misunderstanding should be clarified ndiri kuti I am no longer part yealliance yeMDC iyo yava kutungamirwa naDouglas Monzora ipo zvino
tinonzwa veMDC alliance yavachamisa vachitaura kuti ibato rakazvimirira
hakuna zvinhu zvakaita seizvozvo jonga isu tavanhu vakuru hatigoni kugara mundema dzakaita izvozvo izvozvo kana chamisa achida kuita pati yake kunoita pati yake kunodzigira akamira oga kana achida kuti ipati yepati yaDouglas Monzora aiwa ini ndinorambira nazvo haugoni kuita president wepati ina Monzora kuti pati imwe inoita mapresidenti maviri hazvisiri izvo nyangwe yavaiti yavo harvest house yaizi ndiyo hedipota yeMDC alliance iko zvino ina Monzora saka chavanozoramba chii naMP ari kupalamendi atari pazora haasi ngati waitisa saka chinozoramba chizi neMDC alliance chii
saka zviri kureva here kuti vabasikiti vasiyana nezvematongerwo enyika
vabasikiti iko zvino havasiri mubato rezvematongerwo enyika kubva nhasi pavangobuda muMDC alliance vabasikiti havasiri kunezvematongerwo enyika aiwa itoona kujamuka tichitorema zvete apachina bato randiri nekuti randa handiri rakaandana Monzora
saka imi maonero amunoita ndeipi nzira ingagadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika mumapato iwayo kana mapoka maviri eMDC kuti MDCT neMDC alliance
hakuna mapoka maviri jonga poka rimwe riripo iMDCT ndiyo ine MDC alliance vanga vari alliance sesu vasingadi kuramba vana Monzora munobuda panze kana muri mwetati muchingozvitedzisiyo alliance ndine muri